Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera gunyana 30, 2017 makateerera ko Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvinezvi ndiri muchirongwa chedu chanhasi.
Software inonzi automated fingerprint identification system ndotenda iripo yekuti ticharge software iyoyo iyo inozotibatsira kuti kana mazita ese wayau kana mukonsentration paper tochirana FCA o software iyoyo ndo inenge yatinonyurura kuti uyu munhu akanyoresa kairi katatu.
Pane mashoko ekuti mimwe michina yemabhivhiara yanga yakamirirwa yekunyoresa vavhoti yapinda munyika asi zeki inoti pachine mumwe mushina mumwe chete wakakosha wakamirirwa
kana political party ichinge yakanganisa mutemo uyu candidate wayo anokwanisa kudisqualifywa kuti iwo wanga uchirowa vanhu kumabhesi
MDCT inoti iri kufara nechibvumirano nezek chekuti vanoita zvemhirizhonga vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mimwe michina yanga yakamirirwa yekunyorisa vavhoti yebiometric voter registration kits yasvika munyika zvichireva kuti ZEC inenge yosimbaradza chirongwa chekunyorisa vavhoti nyika yose. Asi pachine mumwe muchina uchiri wakamirirwa neZEC. Mukuzeya nyaya yemichina iyi tabata sachigaro weZEC amairita makarao.
Panoitwa tenda yekutsvaga yatinoti software inonzi Asis haizi server software inonzi automated fingerprint identification system ndotenda iripo yekuti tichage software iyoyo iyo inozotibatsira kuti kana mazita ese wayau kana mukonsentration paper tochirana FCA o software iyoyo ndo inenge yatinonyurura kuti uyu munhu akanyoresa kairi katatu uyu munhu mafingerprints ake tirikuona kairi katatu ndochete tenda iripo yakamirirwa
tichi tarisawo panyaya yacho yekuti vanhu vaende kunovhota vamwe vachiri kuchema chema kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti zvitupa zvesimbi zviya kana zvemazenge zvinoshanda here
hongu zvitupa zvesimbi zvemarata zvinoshanda cheplastic zvakare chinoshanda chebepa chine mufananidzo chinoshanda nepassport ichiri kushanda zvese izvozvo zvinoshanda
ko driver's license inoshanda here
driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen wemuZimbabwe here kana kuti ikwepi inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe ndosaka tisingaishandisi
sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe electoral commission amairita makarau vari parunare muHarare zvichakadaro munyori mukuru webato rinopikisa reMDCT vadaglas monzora vanoti vari kufara zvikuru nezvibvumirano zvavakaita nezek kumusangano wavakaita kubulawayo svondo rino pamwe chete nezanu pf uye mdc inotungamirwa navawashman ncuve vamonzora vanoti pane zvibvumirano zvakawanda zvavakanyorerana nezek kusanganisira chegumisa mhirizhonga mukuzeya nyaya iyi tabata vamonzora
kana political party ichinge yakanganisa mutemo uyu candidate wayo anokwanisa kudisqualifywa kuti iwe wanga uchirowa vanhu kumabhesi iwe wanga uchitenga vanhu nechibage wanga uchitenga vanhu nerice wotodisqualifywa ipapo ndo mutemo watoshanda nawo kutotaura kwatiri kuti aiko zvinezvi chechipiri ndechekuti tinoda kutaura nyaya yevoter registration agents patichaita blitz pane 10,000 polling stations kana kuti voter registration centers saka tiri kuda kuti bato rimwe narimwe ringe rine munhu waro akamira pari kurejistwa vanhu kuvhota ipapo kuona kuti hapana chitsotsi chiri kuitwa here asi zeki iyo yakati inoda $10 pamunhu umwe chete tikaona manje kuti pa 10,000 MTC somuenzaniso wakazi $10 i $100,000 imari yakawandisa iyoyo saka tikutaura nezeki kuti vabvise mari iyoyo vanhu vakwanise kuregister kuvota chimwezve chatiri ku taura nezvacho inyaya yemapolitical parties liaison committees paprovinsi pega pega padistrict pega pega pachava necommittee inenge ine zeki inenge ine mapolitical parties inonge ichiongorora mhirizhonga inenge ichiongorora kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu panguva yekuvhota
ko pane vanhu vari kunyoreswa pari zvino mune vanhu here vari kuongorora zviri kuitika zvacho
hongu tine vanhu vari muma 63 senders asi chatiri kuona ndechekuti pane yatinoti go slow vanhu vezeti somuenzaniso kuHarare vari kuregister an average ye 72 people pazuva tiri kuziva kuti kune vari kuuya nemamemory stick wachida kuzama kuisa information kune vanhu vezeki iwavo tiri kuzviongorora izvozvo asi tinokwanisa kungoongorora chete kana ari maworking hours pavane zenge vavega hatichinyatsa kuzoziva kuti zvinhu zvaita sei ndokusaka toda kuti tida kuona seva iyoyo inotiratidza kuti pane information yaiswa kana yaiswa nguva dzapera iyai saka ndozvatiri kuda kuti tigadzise izvozvo asi chiripo ndechokuti zviri slow vakombo vanhu vacho vezeki vanenge vasingazive kushandisa mashini yacho asi kunyanyanyanya mumatauni vanhu vashoma vari kuregister kuvhota asi tatinoramba tichingokurudzira vanhu vedu aona mukana ngaaende kunoregister kuvhota
munyori mukuru wemdct vadouglas monzura vari parunare muHarare Chirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe nezvekushayikwa kwezvinhu munyika uye zvingaitwe nehurumende kugadzirisa matambudziko ekushomeka kwemari yekunze tatanga nekuvabvunza kuti zvii zvingaitwa
hongu zvaikwanisira kuti vanhu vaitambudzika vachitombofunduka asi zvatiuvarishuwa ndezvekuti zvine zveikonomi yedu iri panzvimbo yakasiyana nezvayainge iri 2008 ende ini tichitarisira kucompared kune gore rayapera ikonomi yedu yakatoti tikuona isusu mamanufacturers yakati simbei kupfuura zvainge yaita gore rayapera tangachitotarisa ripoti yemagetsi arikushandiswa neindastry gore rinoiri ikuratidza kuti magetsi arikushandiswa neindastry akatokwira pane aishandiswa neindastry gore rayapera saka kuti magetsi arikushandiswa neindastry akwiri kureva kuti activity kuita kuindastry yakasumukira ende makampani edu akawanda aro akanga angamazota produce akawedzera kumashando aro mwedzi unou pakapera mari yefojeseni ndopaanga kutokwekaiswa kuti awane maro material saka ndo mamiriro akaita zvicho
saka ndeapi makambani amuri kutaura yekuti anenge ari kuita zviri nani
gore rakapera chiinzi yange yakavhara gore ino iririko machips aya mamiriro nemachi vanhu havakutonyanyomadya vanhu varikudya chii mabrands emunomo maspas nemachompkins nemapins mamwe makambani wangatanga kugadzirawo maconstants avo and ndo maproducts ari kushandiswa ana olivin akavhurawo zvakare maproducts avo aonthe market dzakaita sana jade iri onthe market nebataka pajarin ndo vachiri kutangawo zvimboita zvishota pane ivavo vedyobos vachiri kutanga but ari iko iwayo tichitarisa ana beans ana casho valley dzezvatwa bacon themarket vanoziva mamwe mabrands airiana nebina biscuits aako atodzoka biscuit industry yakutodominatwa nelocal manufacturing dairy industry iri kudominatwa nelocal manufacturing macleaning agents industry iri kudominatwa nelocal manufacturing pane kampani itsva irida kutovhura factory gore rino iri yakatovaka factory yavo aiokareta vari kuzambia inoziaprode inozi boom vachange vagadzira vari muno muzimbabwe kuedible oil sector pane 7 makambani akatowedzera pane akaiveko nawo kudhara pano waipo ndokune delight yaigadzira iri kusouth africa yaigadzira iri muno yakavhura factory kwamutare so ndo mamwe emakambani ari kuoparata ana bata vakabhingi vaakuvhara vavadzorera pasi zvinezvi vari kuoparata vachigadzira bhutsi muno mafinisha kambani yedu ariko ari kuoparata vanoita malounge suits nezvakadaro ariko makabara acho arugadzira futi achi ari muno zvakaita seizvozvo macheya nemalaunchisuits anoshandiswa muzimbabwe bhedha yakawanda ichirugadzirwa futi iri muno muzimbabwe
asi vari kukwanisawo here kuti vange vachitengesawo kunze kwenyika uku kuti nyika iwane mari iyo mamakambani
problem yatina iyo nyika ndiyo yekuti chi foreign currency yatiri kuwana ishoma and foreign currency the sector iri kuchiva the largest amount of foreign currency manufacturing sector the sector iri kuchiva the least amount of foreign currency manufacturing sector saka zvinova izvozvo takurudzira kuti makambani zvaakugadzira rinomo ngavachitarisirwo vaone kuti vangaigadzirisa sei kuti vaexport zvinova izvozvo ndo programu yatanga ende yatiri kusha
mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries Vasfelan Jabangwe vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa akaita hurukuro nevagari vekusanyati mudunhu remashonaland west avanoti vanogamuchira nemufaro chirongwa chekuti mombe dzavo dziite zamu pasina mabhuru
mumwe muchengeti wemombe kusanyati vamekidendera vanoti chirongwa chekuberekesa mombe pasina mabhuru chichaita kuti mombe dzavo dzibereke kamwe chete pagore izvo zvichaita kuti mombe dzavo dziwande vadendera vanoti mombe dzavo dziri kupedza makore maviri kana matatu dzisati dzabereka nekuti kana nguva yadzo yekuteverwa nemabhuru yakwana panenge pasina mabhuru sezvo ave mashoma zvakanyanya
titi mombe dzedu dzatichaita dzikwanise kutiberekerawo pagore pagore bose ndimwe dzacho dzinotora 2-3 years
chirongwa ichi chiri kuitwa nebazi rinoona nezvekuchengetwa kwemhuka kana kuti animal science pachikoro chikuru chechinoi university of technology kana kuti CAT uye chiri kuyamura vamwe varimi vemombe munyika yose sanyati imwe yenzvimbo mbiri dzakasarudzwa kuedza chirongwa ichi chisati chaparadzirwa nyika yose Cholocho iri mudunhu reMatebeleland North imwe yenzvimbo mbiri idzi mumwe mushandi webazi riri kuita chirongwa ichi Dr. Shoman Gwatibaya vepakati vanoti chirongwa chekuberekesa mhou pasina mabhuru chiri muhurongwa hwekuvandudza huwandu nekusimba kwemombe munyika
saka mabhuru ava mashoma mabhuru aita mashoma zvinokonzera izvo kuti mhou dzedu dzive dzinobata pamazamu nenguva irichi nenguva iri kure dzichitipa futi mhuru nenguva irichi nenguva iri kure saka ndoo mukana watinoda kuti tidii tiadrese uyoyo wekuti mabhuru ava mashoma saka mukana uyu tingamuadresa sei tinogona kumuadresa mukana uyu through providing bulls neprogramu yechi yeartificial insemination
mumwe mugari wekusanyati vamateni maguhu vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vawane dzimwe mhando dzemombe dzavanga vasina
danori tafunga kuriita nenhau yekuti tiri kuda kuitawo mabridge
vagwatibaya vanoti mhou dzanyanya kuwanda nekuda kwekuti vanhu vakawanda nekuda kwenhamo vanotengesa ngai kuti vazviraramise
taita ongororo kutsvaga kuti zvingava zviri kukonzera kuti uwandu hwemabhuru huderere kunyanya zvingava zviri kukonzerwa nei mafamazi edu machinji haasi kuda kunyanya kuda kuchengeta mabhuru nokuti vari kuda ngavi dzokuti varimise zvakare mombe dzechirume ndo dziri kuti dzive dzinobatsiridza kuti tikafama akawirwa nedambudziko ndo mombe yanodi yanotengesa
muchirongwa ichi bazi iri rinodzidzisawo vanoda kuberekesa mhou pasina mabhuru nemari inosvika madhora mazana maviri pamazuva matatu icho chinoitirwa pakati kamwe chete pamwedzi mumwe wevari kudzidzira kuberekesa mhou pasina bhuru ndiva mandla ngwinya vekukezi avanoti vakafunga zvekudzidzira kuti vagozopakurirana ruzivo rwavanenge vawana nevamwe varimi kunzvimbo kwavanobva
tafunga kuti nesu tiwanewo ruzivo ruzere paartificial insemination kuti nesu tozokwanisawo kusimudzira mafarmers uapest kundowakame farmers association so nesu tozokwanisa kuti tosimudzirawo mafarmers kumateverend tichivaitirawo artificial insemination
varimi vekusanyati vanoti vachapinda muchirongwa ichi kunyange zvichidhura kuti mhou iberekeswe pasina bhuru zvinotora mari inosvika madhora makumi matanhatu chirongwa ichi chiri kuitwa nekati yakabatana nebazi rezvedzidzo yepamusoro ndakamirira studio 7 kusanyati ndini Arthur Chigoriwa
Makaterera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita iye mabasa ekubatsira vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanonzani uye zvekuti vari kuita mabasa ei.
Inonzi Mai Florence Chaurura, company ya Tino Rana inonzi Winfit Services, easy based economic bubble, doma tino shanda tenzi.
Imboti paiwa norondo ye kutinda api mabasa amurguita imi, semudzi mai apo, zinu shaka uma munyika, uye sheva shinji, varu kuchema chema.
Zinu zinuzi wakuti shaka uma, si zinu shaka uma kudaro urani, wano chida kuti kirambe kirara manaika. Saka tineo na kuti kuoma kwa zinu, chepisha kwa kurutuwa maari, wa maru tengeta maari, maprize zizi zizi, aruku kira. Chakawanda shirikichi. Isisi kamba nyebi pasarebi guru ndire kubatira madvari kundekwe nika wanokara kundekwe nika wawandeja kuti madiaspora. Kuti wako anise kuita zawandendo wakida kuita muno Mzimbabwe. Kurewa kuti kanavari wanu waruda kuwaka. Kuna wako anise kunge kutikuwa zamtira kutila wakira. Kanavari wanu waruda kutingeta mamiri klavo. Chaiso shiri kuti wanda unyore medical aid kuti kana mai varwara vangu kwanisa kunge vachirapwa pasina kunge vachibudisa imwe mari kana kuti funeral police tinazvo zvese izvozvo. Imwe department ratinoita nderekuti izvo kana kuri kuti uri kuda kuya kumba hauna pekugara kana kuti hauna motikari yekuda kuisaenzesa unokwanisa kutaura nesu toita se tofanira kutsvagira motikari tinge tinayo bhadhara mushana mushana pamwe chete nepekugara uwana panhu pekunge tinge uchibva uri uchinoona hamanisa mari dzakati dzinenge dziri muno munyika zvese izvozvo tinoita tinoitira ivo vari kunze kwenyika kunyanya nyaya yekuvaka ndiwo business ombera tinoita tinongoonekwa nyaya yekuti kana usipo vazhinji vakateererwa mapicha edzimba dzisingainge dziripo vazhinji vakadzirwa mari nevabereki vamwe vakadzirwa nehanzvadzi vamwe vakadzirwa nevanatete saka isusu sekambani yedu takagara pasi tikaona kuti tingabatsira sei kuti ukama husapazwe nemhaka yemari kati hora iti sisi regai tiite vanomira pakati vachibatsira kuvaka vachitaura nevari kunoko vacho veukama saka ndivo zvatinoita izvozvo kumake sure kuti vari kunze kwenyika tavabatsira kana vachida kunge vachivaka kana kuti vachida kutengera vabereki vavo pane vamwe vanhu vakaenda kudhara kunze kwenyika vasingakwanisa kudzoka vanongoziva kuti amai vangu vezvinei zvaane 8 years kuti vazive kuti ndechiita sei kana amai varwara kana kuti ndechiita sei kuti amai vaone chikafu chinoita sezvazviri kuita izvozvo vanokundikana saka vakatibata isusu tinobatsira nevabereki vanovashora chikafu kutoziva kuzomira vopiwa grocery ravo bva vakwira kombi yavo vodzokera kumba ndivo zvimwe zvinhu zvatiri kuita
chii chakaita kuti mufunge kuita basa irori
zvakawanda zvakaitika muupenyu hwangu inini kuUnited Kingdom kune vana nemurume ndakagarako more than 20 years saka ndagarakowo ndakarwarirwa naamai 2 years dzapfuura i pavakarwara ndakaita dambudziko hombe rekutsvaya kutaura nemadokta kuti ndizive zvizvipiki kavanga vaita dementia kuti ndizive kuti ndechiita sei kubasa uri kuda kuti ndiendeko amai ndoda kuti varapwe uku ndoda kuti vachengetwe unoziva kuchengeterwa amai nemunhu womutorwa usingazive kuti ndechiita sei nekuti ndidzidzise munhu iyeye kuti achengete yanga iri nguva yakaoma zvikuru ende nguva iyaya yakanoita futi chikafu mumashelfu iye amai ndaita kuti zvinondoita sei kuti vange vachiwana chikafu ndo zvimwe zvinhu zvakatipusha ndakaona kuti inini ndakaexperienza kunetseka kuzhinji nekutsvaka wokutuma kuti andiitire zvinhu muzimbabwe zviri zvinhu zvinoreva kuti ivo vari muno muzimbabwe vacho vanhu vanenge vaine mabasa avo nezvekuita zvakawanda neupenyu hwavo saka iwo kana uri kudhiaspora ukatanga kumhanyisana nyamwe nemwana mai vako iye ari kubata 9 to 5 kana kuti 8 to 5 kana kuti ane katanshop kati ari kurana ombosiyawo here achiita nezvako zvinonei munopedzera maakupesana nokuti haadi kundiitira chinhu usingazive kuti munhu anenge ane upenyuwo hwake saka ndo zvimwe zvakaita kuti tiitange iro bhizinesi iroro rekuti tibatsirane nemadhiaspora kuti zvinhu zviitwe pasina kusvikana stresi shoma
vanenge vachida kukuonai vanokuona ipapi
tine webhusaiti Marvelous webhusaiti yedu inonzi izvo www.winfit is in winfitservices.com riri wedhi rakabatana www.winfitservices.com tiri pawebhusaiti ipapo tinowanika zvikuru nyambe pa Facebook mukatitsvaka munowana wifi test zvipo kune app as well inoti kuti kana nyangori kwauri koko kwa United States of America kana kuri ku Botswana, Portugal, Zimbabwe, to India chero kwauri ukakwanisa kuaccessa app iyoyo unokwanisa kutotenga chikafu izvinezvi zvirikuitika muno muzimbabwe nezvekuti mapraizi ezvinhu zvese even including fuel zvinongokwira zvidheni mhaka yekushaikwa kwemari but isisi as a company takaona kuti hatikwanisa nekumhanyisa nanichi ina praizi iwayo saka zvinhu zvinhu zvedu taakuimpota nekuti vanhu vanotitengera isusu vanhu vari kunze kwenyika saka tinokwanisa kuimpota zvinhu musouth africa topedha mapraizi edu asingaenderane nekumhanya kuri kuitika mapraizi emunomunyika yevanhu vari kutsvaka forex saka tiri stable company yekuti kunyange zvikanzi zvanoita sei hatishaye chikafu chekunopana vako tinochiwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Florence Chaurura. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu.
Zvakanaka mazita henyu, Marvelous. Thank you very much for this opportunity. Ndatenda zvikuru.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemire achiripa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo.
Ndogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekuwana mukana wekukurukura na Reverend Oliver Mandisodza vanove mutungamiri wesangano revanhurume vanobva kumakereke akasiyana siyana Men of Valor, Purpose and Vision kana kuti MVPV rinowanikwa muchitungwiza. Tinogamuchira ine mufaro pachirongwa chedu Reverend Mandisodza.
Tinotenda vajonga.
Reverend Mandisodza, tinonzwa kuti mune chirongwa chenyu chinomirira vanhurume ringave sangano ramuinaro rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision. Mungatiudza pamusoro pesangano renyu?
Tinotenda. Sangano rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision kana kuti MVPV Men's Ministry tingati urongwa hwatakabatanidza chibatanidzwa namafundisi akabva mumakereke akasiyana-siyana kuti tiite maonero pamwe tichikatsa kunyanya nhau dzekusimudzirwa kwemunhurume naana baba munhau dzechitendero mudzimuri dzedu uye nemusociety mucommunity munharaunda dzatinogara takatasana navarume navanakomana kusimudzirwa kwavo nezvirongwa zvese zvingatibatsira kuti tiite vana baba chaivo hwemhando yepamusoro vanokwanisa kutarisira mhuri dzavo nekuchengetedza nharaunda dzatinogara nekusimudzirwa kwedzimhuri dzedu.
Makariparura rinhii sangano iri?
Kuvindo wakanaka taane nguva tichishanda asi tingati kubva 2015 ndo patakatanga kufamba neurongwa kusvika tatotanga 2016 gore richitanga akapesa patanga tichinoshanda tichingosangana nesavabatika zvirongwa zvakasiyana-siyana zvosvika patasvika nhasi patakuti tichitarisa kuti tingaenda sei mberi tichiita zvirongwa zvatakatarisa nazvo kuti tiite savarume.
Asi muri kuona riri kutambirwa sei sangano renyu Reverend Mandisodza?
Sangano ratambirwa zvakanaka nekuti semuenzaniso vafundisi kekutanga vanga vasinga zvizivisisi zvoda vaifunza kuda tatatiwe church kana zvakamira zvakadii asi vakazvitambira nekutsanangurirana. Ndiri kuona sedano guru rataita chaizvo tabva pamusangano tatiitwa nezimbabwe prisons and correctional services tingati taane ukama vakakaumba vasi kusenza navo kuti tione kuti tingabatsira sei varume vari kumajeri. Saka mucherechedzo yekuti aiwa zviri kuonekwa pachena kuti panofanirwa kunga paine chirongwa chakadai chatakatara navarume.
Takataura nyaya yevanhurume Reverend Mandisodza, vazhinji vanotanga kutarisa kuti pari kutaurwa here nyaya dzemhirizhonga yemudzimba nokuti vana baba ndo vanonyanyopomerwa mhosva dzemhirizhonga yemudzimba. Muri kugadzirisawo sei sesangano dambudziko iroro?
Tikatarisa zviga zvedu seMBPV chinotove chechimwe chechinangwa chatinoda kuti titarisire kuti iyo nhau dzemhirizhonga dzakambomira sei nekuti kana tichiti mhirizhonga tinoda kuti tive nekunzwisisa kuti varume chete vari kurova kana kuti zviri kumbofamba sei. Saka tinotove nechitakadaka chekuona kuti tingamira sei namadzimai wane zvichemo zvekuti wari kuitwa mhirizhonga kuti iri kufamba sei. Saka inhau dzatungasa nezvazvo dzakasimba ende tine zvirongwa zvatiri kugadzirisa zvatakatasana nazvo kuti titi nhau dzemhirizhonga dzive shuma varume vamire panzvimbo nekunga tavakurudzira nekuvadzidzisa kuti mirishonga ive shoma.
Ma taura nyaya kushanda nevana komana. Tinonoo zvakare kune vana vanogara mumigwagwa vakawanda vacho vari vana komana. Muri kushanda ona osi yatingati ma street kids.
MVPV tukona sekuti umbrella board itara nemuchirungu tani taka zvakati wandei na watofamba nao tina mfundiso wanisangano rao nitaka nezwe na udzevana wemimi gwagwa wa Dr. Katino saka nimuja nisangano rao tiyoto tarisa kuona kuti wana warumi gwagwa wachenge pizze kasei saka chawe nishirongwa shibata zana nisangano rao mkichono tutiliziti njira zirinani kujitu wana awa watari kune kuti kwa ndiri mwana kumana anu kwa nukonga ashikona umu kwa naezanja na mwana fika saka anu kwa nukonga achari kwa nesusa na baba enzi negu umiriza kutu mwana iye apa nche kushenge pizwa negu kuzwa ashiwana mikana yake u saka endra na mwana fika na harimumba.
Mataura nyaya kuti muri kushanda newe kuma Jerry Reverend Mandisodza zvii chaizvo zvamune muchivaitira?
Chekutanga tinoda kunzwisisa kuti isu sekereke tine basa rekuita nekuda kwe hama dzedu dzinenge dziri panguva yekuchengetedzwa kumatorongo. Tinofanira kuenda kunodzidzisa seko raMwari. Tinofanirwa kukurudzirana navafundisi vatiinavo kuti tiva nenguva nezvinobatika zvatinoenda nazvo kumajeri. Chechipiri tinoda kuvadzidzisa mabasa emaoko, tichatarisa nzira dzekuti kana vasungwa vedu vabva kumajeri vari kutambirika sei kunyanya varume nekuti majeri ndokwakawanda varume. Saka tichitoda kuti kana vachibva ikoko ngavatambirike musociety kuti varume vapfuurire mberi neupenyu zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Mandisodza nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Nekuti basa rakawanda asi vachiki vashoma.
Manga makateerera kuna Reverend Oliver Mandisodza, vanove mutungamiri wesangano revanhurume vanobva makereke akasiyana siyana reMen of Valor, Purpose and Vision. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Asi tisati tavhara chirongwa chedu, tombokupai kambo sendekera kubva kuna Japriza neMafike Zulu. Kokambo sendekera kubva kuna Ja Fraser. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musere nawo zvakare. Pane mashoko ekuti michina yemaBVR yanga yakamirirwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission yapinda munyika, uye sangano iri chatanga kunyoresa vavhoti zvine mutsindo mumazuva mashoma anotevera. MDCT inoti iri kufara nechibvumirano neZEC chekuti vanoita zvemhirizhonga vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.